isusu takamirira kuti Ministry of Health itipe mari kuti tidzokere kupasi. Taiona court orders taiverenga tikai yeFIFA, takamirira kuti tipewe mari yacho kuti tidzokere kupasi. Ndizvo zvinhu zvakamirirwa izvozvo. Pakatipa mari tinokwana kuti tidzokere kupasi, tinoenda.
Hurumende iri kuti izvo yakapa vana chiremba nevamwewo vashandi vehurumende mari inodarika zvikamu 60 kubva muzana. Nokudaro mari iyoyo ndiyo yainoti yakapa kwamuriwo ine vana chiremba munotudi.
Mari yacho haisi kukwana. Ndizvo zvatiri kutaura. Ivo havangatipi mari, havangatipi increment ye60%. Iyo kiveni yakaincreasa ne320%, ichigara ichichinja vhiki nevhiki. Iyo votipa 60%, saka mari yacho haitombokwani. Takamirira kuti iwo vatanga kuita zvinhu zviri serious neupenyu hwevanhu, vatipe mari kuti tidzokere kunorapa.
Mukasapuwa mari iyi panosvika musi wemuvhuro, zvinoreva here kuti hamunenge musingaende kubasa?
Because hatinayo mari yacho yekuenda kubasa and hatina dzimwe nzira dzatogona kuita kutiwa nemari yokumetera government tiende kubasa chete.
Chamuri kuda chii chaizvo sana chiremba Dr. Bebe?
Tona mari yokudzokera kubasa inofambirana nezvokukwira maprizes ezvinhu. Maprizes ezvinhu ari kukwira every day and isusu tiri kuti government inofanira kutipa mari inofambirana nokukwira nezvinhu maprizes and mari iyoyo inofanira kuita at an interbank exchange rate.